kwazwai muri Zimbabwe ndinogamuchira chirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega ini ndini Mike Hove nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nezvechirongwa chehurumende yeamerica chatinokupakurirai gore rega rega chirongwa chemandela washington fellowship china muzvare samantha svanda muzvare svanda ndinomugamuchirai chirongwa zviri kufamba here
aiwa zvikufamba makadii zvenyu
aiwa tikufara ndine chivimbo chokuti vateereri navo vari kufara vachikunzwai paredhiyo nhasi
vachafara zvokuti
muzvare ndiudzeiwo muri kuno kuamerica muri pasi pechirongwa chemandela washington fellowship icho chine chinangwa chokusimudzira vechidiki vekuafrica vanoita mabasa akasiyana-siyana ngatitangei panyaya yebasa ramunoita imi
okay kana ndiri kuzimbabwe ndinoshanda nevakaremara tichiita zvirongwa zvakawanda kudzidzisa vanhu nenyaya yezveurema tichiita kuti upenyu hwavo huvandudzike tinoziva kuti dzimwe nguva kana vanhu vachiita mutemo vanokanganwika vanhu ava nemitemo yacho hainyatsovati equality kana kuti marights akakwana saka inini kana ndichiita basa rangu ndenge ndichitaura even nevatungamiri lastime tange tina meya tichivataurira tosanganikwa nazvo nevakaremara
chindiudzaiwo chii chakaita kuti muve nechivimbo chekuva nhengo yechirongwa ichi
kumandela washington fellowship ndakawana vanhu vakawanda vakaenda pamberi pangu saka ndivo vakazoti tiri kuda kubetserai kuapply saka ini ndakanzwa ndichida kuzvifarira zvekuti because ndaiziva kuti ivo pavakadzoka vaitiudza zvinhu zvakawanda zvakanaka zvavaisangana nazvo kunoku ndaidawo kuva neexperience yakafanana neivavo
matoonekanguva kakati rebei matopfurikidza 2 weeks muri kuno kuamerica mungati pane zvamadzidzo here muri pasi pechirongwa ichi zvingaita kuti musimudzire maitiro amunoita basa renyu
ini ndaitirwa zvakanaka zvekuti ndiri kunoku pane zvinhu zvakawanda zvakasiyana nezvatinoita kumusha pane pandaenda School of the Deaf kwangu kuri right zvokuti ini ndiri kudzidzira kuita special needs teacher neZimbabwe Open University kumusha saka ndazviona zviri right nekuti ndaratidzwa madzidzisiro avanoita vana vasinganzi and then vane vamwe vana vavanoti madeaf blind havanzi uye havaoni saka vanovadzidzisa zvekare pachikoro ichocho ndaona zvakawanda
ngatichibatai nyaya yemagariro anoita vanhu kuno kuamerica vanhu vazhinji vanoti pane musiyano mukuru pane vamwe vanotosangana vanoiti nechirungu cultural shock vamwe vanobva vati haiwa bhuti mike ini hangu ndaakutodzokera kumusha handichade mungati masangana nazvo here izvi muri kuno kuamerica
ndasangana nazvo zvakawanda first song kune nyaya yechikafu ndaona even nyaya yenguva chaiyo nguva vanhu vakati 8 o'clock ndi 8 o'clock hapana zvekuti kana inini kana ndiri kuzimbabwe ndenge ndichiziva kuti kana ndichida vanhu vauye kuchirongwa changu kana ndichida kutangana nai ndotovaudza kuti 8 nekuti vanhu vanononoka but kunoku notowana vanhu vatofamba saka ndaona kuti vanhu vanokoshesa nguva nechikafu ndakaona vano like kuisa like pamashow kuti macalories mangani zvandiri kudya izvi nemuviri wangu zvakakodzera here saka isu tinozvitorera pasi zvekuti tinazvo zvakawanda mabhanana tichi ari organic hatina kuita like zvokuisa ma-GMO kana chii saka ndazviona zvichindikoshera zvekuti ndikoshese nyika yangu kwandinobva
maona ka kuti nyaya yeafrican time haishande kuno kuamerica aiwa takudza zvakanaka nguva ndiyo yadyanana taakusvika kumagumo echirongwa saka ndaachikumbira kuti mupete chirongwa
inini kumhuri yezimbabwe ndingataura kuti kudzidza hakuperi kana uri munhu uya uya anodakarira kudzidza ka unoenda kure neupenyu saka ndiri kuti anyone ari munzira yeleadership ngaave open minded ngaazive kuti kudzidza hakuperi kusvika tapinda muguva
aiwa takunzwa zvakanaka muzvare samantha tinotenda zvikurusa nokupinda muchirongwa chedu chevechidiki
aiwa maita basi
nguva ndiyo yadyanana ngatisanganei padande mutandapo patwitter uyezve painstagram @bigmike3bigmyke3 ndiyo username yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo bigmike3 painstagram nepatwitter anokoneka nemufaro ndini wenyu Mike Hove tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika mhuri yezimbabwe kwabai.